achitaura mushure mekutoresa mhiko makurukota ehurumende yavo vamunangagwa vati vagadza makurukota awa kuti vapedzise nguva yehurumende yevaive mutungamiriri wenyika varobert mugabe vamunangagwa vati kunyange zvazvo mumazuva mashoma vatora utungamiriri zvinhu zvakaoma vati ivo nechikwata chavo vane chivimbo chekukunda vakakurudzira kubatana nerunyararo munyika
New cabinet.
Ndagadza makurukota matsva kuti angopedza nguva yaive yakatarirwa vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe zvakaoma hazvo asi ndine chivimbo chekukunda ndichishanda nechikwata changu ichi mashoko angu kuvana vezimbabwe ndinoti ngatibatanei tisimudzire upfumi hwenyika
vagadzwa segurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vati vari kutarisira kusimudzira kugadzirwa kwemigwagwa kumutsidzira kambani yenational railways of zimbabwe pamwe nekambani yeezimbabwe vagumbo vaudza studio 7 kuti vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nekuchinja kwakaita mutungamiriri wenyika
upenyu hwavanhu napanyika ndezvokuti kana pakazvarwa mwana mutsva vanhu vanouya kuzopemberera vachipa zipo tinotarisirawo zvakare kuti kuchinja kwaita mutungamiriri wenyika dzimwe nyika dzakafanana nedzokueurope kana vana america naidzo dzagara dziri shamwari dzedu dzokueasties dzarakidza mashoko ekuti ivo vanoda kuti vabatsire mwana mutsva azarwa saka ndinoimba kuti iyoyo chenji yeleadership ichakonzera kuti tiwane vamwe vachange vano rudo rwokuuya kuzotibatsira kuti vaone kuti mabasa anga achida kurongerwa nyika yezimbabwe abudirire
izvi zvatsigirwawo negurukota rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana dr david parirenyatwa avo vatiwo vane chivimbo chekuti kuchinja kwehurumende kuchabatsirawo nyika kuwana mari dr parirenyatwa vati mari ikapinda munyika zvinhu zvichareruka munyaya dzezveutano
tiri kutarisira inini ndine hope yakawanda kuti zviri kuitika zvinorakidza kuti kwane goodwill yakawanda for zimbabwe and goodwill inofanira kupinda muhealth sector muhealth sector hamuite improve kana tisina maresources all these problems most of those problems you are seeing in the health sector are because the resources are not adequate but ikauya maresources akakwana mahospital edu anoimprova maambulances edu tinoapa we'll get more of our specialists on the ground we'll be able to contain malaria we'll be able to look at the issues that are really worrying in the health sector
kurukota rezvebazi rinoona nezvemukati menyika vaobert mbofu vatiwo zvinhu zvavachatanga kugadzirisa mubazi ravo nyaya yehori maroadblocks pamwe nekugadzirisa ukama pakati pemapurisa neruzhinji rwezimbabwe vamunangagwa vakavandudza dare remakurukota avo nemugovera mushure mekunge vamboduma makurukota gumi asina zvigaro muparamende asi bumbiro remutemo richivapa masimba ekuduma vanhu vashanu chete makurukota ehurumende yavamunangagwa aya akatambirwa zvakasiyana-siyana munyika vamwe vachigudzikana navo asi vamwewo vachinyunyuta ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa